Vakuru vakati mazano marairanwa uye mwana asingachema anofira mumbereko. Asi kuzvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe nedzimwe nyika zvinogara nekushanda muBotswana hapana mukana wekugara zvichiyanana. Vachitaura neStudio 7 nasi muFrancis Town Botswana mai Priscilla Katsenga vanoti vanokadzi vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika muBotswana neSouth Africa vanosangana nematambudziko makuru asi kwekuchemera hapana.
Sevakadzi vemuZimbabwe vanenge vachikurosa maboda vachiendawo munyika kuna na Botswana South Africa ne border jumping. Zvine marisk because unogona kusangana nekurepewa kubata chibharo. Kubirwa kana kuurayiwa asi kuti semukadzi anenge aine mhuri anoshingirira kuti agone kuzoshandira nekushandira mhuri yake.
Muzvare Ethel Jairus avo vane makore 41 vanorarama nekutenga zvinhu muBotswana vachinozotengesa kumusha vanoti nhamo ndiyo inoita kuti vasafunge nezvekucherechedzwa kwezuva iri kunyange hazvo vachisangana nematambudziko.
Sana kuwajoina nauti unenge uchitoplana maplani yako kuti uone kuti ungaite sei kuti vana vayamuri vana vanoda kuenda kuchikoro zvikoro zvekudhura kuZimbabwe vanoda kudya zvakafanana zvinhu zvakaita chingwa chiri kutodhura zvekuti vanhu vatotadza kana kutotenga chingwa chacho kuti vatodye.
Amai tinotenda mutonga gore vaudza Studio 7 kuti zvizvarwa zvechidzimai zvinobva kuZimbabwe hazvikwanisi kuratidzira kumbunyikidzwa kwazvo munyika dzazvinogara nekuti ruzhinji rwugere munyika idzi zvisiri pamutemo.
Hamungacerebrete muri muno mukuza mune musiri munyika yenyu kamusi free mungagocerebrata zvinhu imimi muri muno dinita munenge musiri free muri muno because handifungifungi kuti mai muchibvumirwa kuti muite mu celebrate pamwa mwanenge asina madays ka futi ngakago celebrate anongo chitika pamuno sungwa nemapurisa
zvichakadaro. Amai Memory Mulocha vanoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kunopa kuti madzimai agumo pembera nenyika kunge mombe dzemashanga.
Zviri kutodhakwa wese hazvisi kuchinja. Every day it's up and down zvingokwidza nekudzika saka atina a stable economy irungo fluctuate up and down saka chatozivi kuti chii chikuiti.
Musi wa 8 kurume gore rega rega vanokadzi pasi rose vanocherechedza mabasa anoitwa nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana ndini Shingirai Madondo.